Vanhu vakawanda nhasi vatyora mutemo wekuungana apo panga pachiradzikwa vachiwaya kumaringa emukaroi nevanhu. Vachiwaya vanga vari kanzura wemukaroi muward 4 uyezve vari sachigaro weMDC Alliance mudunhu diki reHurungwe varadzikwa mazuva matanhatu vafa zvichitevera kusawirana kwakamboitika pakati pehama dzemufi nemapurisa pamusoro pekuongororwa kwemutumbi wavo kuti chii chainge chavauraya kana kuti post-mortem. Hama dzemusi dzainge dzati kana zvekuongororwa zvichitora nguva yakareba vaida kuviga hama yavo, asi mapurisa akatsika madziro achiti sezvo painge paine kufungidzirwa kuti vakapondwa, ongororo yainge yakakosha. Mutauri wemhuri yavachiwaya uye vari mukoma wemufi vaJohanis Chiwaya vati mutumbi wemufi wakatanga waongororwa chirwere cheCovid-19 mukaroi usati waendeswa kuchipatara cheparirenyatwa kuHarare kunoongororwa chakakonzera kufa kwehama yavo. Vachiwaya vati mufi akawanikwa asina chirwere cheCovid-19. Vachiwaya vati muongororo yakaitwa nezuro kuHarare zvakabuda pachena kuti rufu rwavachiwaya rwainge rusina kukonzerwa nekudzanywa kana kushandisirwa chisimba panhengo dzemuviri.
But vatiudza kuti hanzi papatologist wacho ataura kuti hanzi hapana kana chikurakidza kuti akachekwa nebanga akadzvanyiwa here akaitwa sei. Isusu hatinawo masimba pamusoro pazvena.
Vachiwaya vati pakazotorwa zvemukati kuti paitwe imwe ongororo yavachaziviswa nezvayo mumwedzi mitatu, uye zvakare iyo vanoti vakamirirawo nekuti mhuri yavo iri kuda kuziva kuti hama yavo yakaurayiwa nei.
But tinoda kunzwawo marizalt achache abuda kuti zvemukati zvavatora izvi whether brain ropa taka kana kuti chii zvichabuda nekukasira here, zvichitaura kuti munhu uyu ipoizeni kana kuti akaurayiwa neBP here kana neshuga. Ngatipone nguva ichikasira asi mutumbi tikuviga.
Mutauri wemapurisa assistant commissioner Ponyati vati vachaburisa gwaro rachiremba kana rapera kunyorwa vachiti tivabate mangwana. Rufu rwavachiwaya rwakonzera kupumana uroyi. Bato reMDC Alliance richiti vanhu vanofungidzirwa kuti vasori ndivo vainge vauraya nhengo yavo sezvo vaigara vachiteverwa nevanhu vavasingazive. Asi mapurisa akati kufereseta kwaakaita kwakaratidza kuti vachiwaya vakapedzisira kuonekwa vachinwa zvinodhaka. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.